paita reima osaneta manikiwa varikuti chikwava wakadambura rotsi yangu hadibreki wangu ine ngosi wakandiramba paene kuda kwa osi ndakambokchuna wanikunyeba plisi waiti ndiri peti wakundina nekuti ndakwenda abroti tanga takutofutsana nyangwe muroti usizade kundoona penyu pageti saka bibi pese paya pandaikona waindishungurutsa wakandisiya ndiri pachikona uchindinyenyeretsa chandikangodzidza paukandikona audi kunyengedzetswa asini bibi ndakagona uchifamba ndakakutsetsa saka chida moyo chida moyo amba yakada makwati wendokudane moyo ndokudane moyo amba yakada makwati webebusaure moyo bebusaure moyo amba yakada makwati wendokudane moyo ndokudane moyo amba yakada makwati saka iwe chidanti nawo ndipo mukana unenge wandisasa nemufaro ndofarawo akawakanakirani kero ndokuda chauri maimwana angel kana ndikakufonera ausi kutombodaira foni akapinda mulove me no baby ni satan uri maimwana ndipo mukana saka chida moyo chida moyo amba yakada makwati wendokudane moyo ndokudane moyo amba yakada makwati webebusaure moyo bebusaure moyo amba yakada makwati wendokudane moyo ndokudane moyo amba yakada makwati yao wakadambura rotsi yangu hadibreki wangu ine ngosi wakandiramba paene kuda kwa osi ndakambokchuna wanikunyeba plisi waiti ndiri peti wakundina nekuti ndakwenda abroti tanga takutofutsana nyangwe muroti usizade kundoona penyu pageti